Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo mbudzi 10, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sadiki yoronga kuita musangano wekuzeya sarudzo dzeMozambique, Botswana neNamibia panguva iyo muMozambique muine mhirizhonga yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Kanzuru yeHarare yoshoropodzwa nekuputsa dzimba dzainoti dzakavakwa zviri kunze kwemutemo mumusha weRidgeview muHarare. Vatsigiri venhabvu munyika vokurudzirana kunotsigira chikwata cheZimbabwe Warriors pamutambo wacho neKenya uri kuLimpopo mumakundano eAfcon 2025. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa kuti Sadhiki iri kuronga kuita musangano muHarare musi wa16 mbudzi wekuzeya nyaya yesarudzo dzemuMozambique. Izvi zviri kuuya panguva iyo munyika iyi muine mhirizhonga inotyisa yakonzerwa nekuramba kutambirwa kwezvakabuda musarudzo nevanopikisa avo vari kuti sarudzo idzi dzakabirwa zvemhando yepamusorosoro. Vakakunda musarudzo idzi ndava Daniel Francisco Chapo vebato reFrelimo. Vanopikisa vari kutungamirwa nava Venancio Mondlane ndo vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Musangano uyu unonzi uchakurukurawo nezvesarudzo dzakaitwa muBotswana uye dzichaitwa muNamibia. Vamunangagwa ndiwo sachigaro weSadic, asi vanopikisa muMozambique vanoti Zimbabwe yakabatsira mukubiridzirwa kwesarudzo idzi vachiti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakanovhota musarudzo dzemuMozambique. Asi Zimbabwe iri kuramba mashoko aya. South Africa nekune rimwe divi inonzi yakatotanga kare kuedza kuyananisa, uye vamondlane avanoti pane vari kuda kuvauraya vanonzi vakatopotera muSouth Africa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions, COMALISO, vari Joyce Ngwenya.
Avakai chokwadi kuti zvizvarwa zveMozambique tvariwo vakavhota vari kutivo vakavhotera vamondlane havana kuhwina. Saka ndo chinhano chatatiri chiya gore ra2018 pakaitika bongozozo vanhu vachirwisana mumastreets vamwe vachipfurwa nepfuti. Saka ndoona sekuti zvatoita zvatonaka kuti vamunangagwa ndo sachigaro veSadic. Saka vane experience nenhoroondo yokuziva zvokuita kana mapato achiidzana naro. Saka ndoona chiri chinhu chakanaka chaizvo kuti paitika musangano.
Zvii zvingatarisirwa kukurukurwa kumusangano uyu vangwenya?
Musangano uyu hausiro musangano kuti vange vachitaura vamondlane kuti aiwa makazviwa musanetsa kana kuendesa masoja sezvatiri kunzwa, asi musangano wokuyananisa, musangano wokuti dei zvai zvaigona sarudzo weitwa zvekare kana kuti mavotes overengwa zvekare kuitira kuti vari kugunununa kuve nechokwadi chokuti zveshuwa vakahwina kana kuti vakadyiwa. Saka ndoona sekuti chinhu chakanaka chaizvo kuti kuitwe musangano, asi usaita musangano wokusora vamondlane, ngauite musangano wokuyananisa nekugadziridza nyaya dzacho dzesarudzo.
Tinonzwa kuti South Africa inenge yatotanga kuedza kuyananisa, munozoona here basa richazenge richiitwa neSadic riine chiremera kana nyika yakaita seSouth Africa ichinge yatanga kuita izvi kunze kweSadic?
Aiwa, hatingati zviri kuitwa neSouth Africa zviri kunze kweSadic, nokuti South Africa inhengo yakakosha mugungano reSadic. Saka kana vachiita vari kuita zvinofambirana nemafungirwo anoitwa nenhengo. Asi sezvatamborewa kuti aiwa kuye kupedza kupindira kunyaya dziyadziya chinhu chakanaka nokuti tinoziva kuti mabhodha akabatana asi ngakuendwe kuchinzi kana munhu achidza naro kuti ndini ndakahwina pane chaanoziva kuti chakaitika akahwina saka ngavaende vachinobatsira vachiyananisawo ichokwadi kana nyaya ikapindwa neSouth Africa zvinoreva kuti yatokora muto saka aiwa basa rakanaka ngakuitwe imwe sarudzo kana kuti mavotes ngaavhurwe poverengwa nhengo dzesadek dzakazvimirira dziripo dzoita uchapupu hwokuti vamondlani vakahwina kana kuti vakadliwa
munoona here zimbabwe iri mutongi gava akanaka panyaya iyo yemozambique tichiona kuti vanopikisa mumozambique vari kupomera mhosva zvizvarwa zvezimbabwe kuti zvakavhotawo musarudzo iyoyo zvichitsigira Frelimo
zimbabwe iri kupomerwa mhosva yekuvhiringa nokukanganisa sarudzo dzenyika dzakatitenderedza vana Botswana Namibia Zambia Mozambique saka nemukurumbira watinawo Zimbabwe yokutadza kugadziridza nyaya dzesarudzo nokubiridzira nekuponda vanhu vasina mhosva vachisungwa Zimbabwe haingaite mutongi gava ane chiremera munyaya yemozambique saka dezva zvagona kuti South Africa kana kuti Botswana inge iye iri kutongamira munyaya dzacho nokuti isu ruvara rwedu harifarirwi mukutonga nyaya dzesarudzo munharaunda dzatinoita
ava vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano recoalition for market and liberal solutions komaliso zimbabwe vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare nestudio 7 kanzuro yeHarare iri kushoropodzwa nevakawanda nedanho rainonzi yakatora nemusi wechina rekuputsa dzimba dzinonzi dzakavakwa zviri kunze kwemutemo mumusha weRidgeview muBelvedere muHarare. Vamwe vagari vemumusha uyu vanoti kanzuro inogona kunge yakaputsa dzimba dzinodarika 20. Izvi zviri kuuya hazvo kunyange pachinzi pane mutongo wakabva kumatare edzimhosva uchimisa makanzuro nehurumende kuputsa dzimba. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wekanzuro yeHarare waStanley Gama asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo. Asi mumashoko kuvatori venhau kanzuro yeHarare yakazivisa nemusi wechina kuti dzimba idzi dzakanga dzakavakwa pachishandiswa magwaro ekunyepa ekuti vanhu vakatengesa nzvimbo vakapiwa nehurumende. Kanzuri inoti dzimba idzi dzakamboparadzwa gore rapera asi vagari vakazokurudzirwa zvakare nembavha dzakavatengesera nzvimbo dzekuvakira idzi vakavaka zvakare dzimba dzavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba.
Ichokwadi kune dzimba dzakaputswa. Dzimba dzakaputswa dzakanga dzakawakwa zviri kunze kwemutemo kana kanzuro ichitarisa nyaya dzekufambiswa kwemapepa pasi pemutemo weresident councils act pasi pemutemo weregional town and country planning act. Tichitaurawo nevekanzuro vanoti mugore ra2019 chaiko pakanyanya kutanga kutengeswa masebi wakamboshanyira nzvimbo iyoyo kune vanhu vaitenga dzimba kune maland barons ari ikoko vachivayambira kuti munonyudzwa hazvizi pamutemo zvamuri kuita asi maland barons aya aitotenderera achiudza vanhu ava kuti vane chekuita nekanzuro izvi zvese zviri above board saka vanhu vakatoisa mari dzavo saka nzvimbo yakazopwanywa. Kanzuro yakawana macourt orders anoitendera pamutemo ndochitiko chakaitika chinosuwisa neimwe nzira kuti vanhu vari kupwanyira panguva yatakupinda munguva yekunaya kwemvura uye kuti vanhu ava vanga vatofunga kuti vatogarako zvachose.
Tinoonawo kuti chiitiko ichi chiri kuuya panguva yatinonzwa kuti matare edzimhosva akamisa kuputswa kwedzimba nemakanzuro kana nehurumende. Chii chazoita kuti zvienderere mberi kana paine mutongo uyu vashumba?
Zvinoitika panyaya dzevanhu vanowaka zviri kunze kwemutemo ndezvekuti maland barons nevane huori mumakanzuro nekuhurumende kana wachinge wari kusvasvamira kutora nzvimbo dzakaita semawetland matoro edu aya kana vachitora nzvimbo dzakasiyirwa kuchawa kwazvikoro kana makiriniki munzvimbo dzinogara veruzhinji umo vanotendedza matengi vachiziva kuti kune section 74 yemuconstitution inoti munhu haafanirwi kuzobviswa nechisimba kana kupwanyirwa chiwakwa chake kana pasina court order. Saka izvozvo vanozvinzwisisa kuti zvinotora nguva yakareba. Saka nguva zhinji valendi barodi kana achinge atora mari kune vari kutambudzika vari kuda pekugara maland barons anoudza vanhu kuti wawake nechimbi chimbi. Saka tinoona kuti nyange wekanzuru wakada kunge vachitaura vamwe vemaland barons ava vanenge vaine ukama hwakanyanyisa nevari muhurumende kunational government nebato riri kutonga. Saka kana vachinge vachingozivikanwa zvakadaro vemakanzuru pamwe pacho vanodzoka mumashure vachitya kuti vanogona kuzokarekanisirwa mabasa avo.
Tinonzwa vamwe vane dzimba dzakapwanywa vachiti vanga vachibhadhara mitero kukanzuru, ichokwadi here ichi kana vachizopunisirwa dzimba?
Izvozvo zvekuti vange vachibhadhara kukanzuro mazhinji acho mashoko anotaurwa nevanhu vanenge vari kuda kuzvichenesa. Chinhu chikuru ndechekuti vanofanirwa kunge vachitibudisirawo pachena kuti iyo nzvimbo yavakange vachigara vakamboiwana sei, vakanga vari pahousing waiting list here, vakasarudzwawo nenzira ipi, vakabhadhara mari kunani.
Ava vanga vari mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare neStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu yeVOA Shona patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp dzvanyai pakanzi Updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona modzvanya pakanzi Follow. Apa apadiwe link asi mukaenda pa Facebook page yedu tunoisa link. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum muchichipiwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taitawo rombo rakanaka tine hurukuro navakuda pejana vari pamwe chete navaClayton Konese nezvesarudzo yemutungamiri wemuAmerica. Ngatinzwei vapejana avo vanotsigira vaTrump vachitsanangura.
Sevechidiki tine mufaro mukuru nekubudirira kwavaDonald Trump musarudzo dzakaitika musi wechipiri. Tiri kufara nekuti zvinorongwa navaTrump zvakanakira nyika yeAmerica, zvakanakirawo pasi rose.
Makatarisira kuti mitemo kana mapolicies ava Trump achabatsira sei vechidiki muno muAmerica?
Chekutanga inyaya yekuti vechidiki vanoda mabasa. Saka tinotarisira kuti vaTrump semuzvina bhizimusi uyezve semunhu anoita zvine zveupfumi vatingati investor muchirungu vanonzwisisa kuti upfumi hwenyika hunovandudzwa sei. Vanozvinzwisisa futi kuti ndezvipi zvavanofanira kuita kuti munyika munge muine mabasa. Pedzezvo vanonzwisisa futi kuti ndezvipi zvinofanira kuitwa kuti mabasa iwayo anga ari mabasa anobhadhara mari dzinokwana kuti vanhu vange vachizviriritirawo nekuriritira mhuri dzavo, vanhu vange vachidya vachiguta vachikwanisa kubhadhara zvinofanira kubhadharwa nekutenga chikafu nekuronga upenyu hwavo vachironga ramangwana ravo. So kana takatarisa vechidiki vari kubva muzvikoro kana kuti vachiri kutanga mabasa vane ramangwana rakareba rakavatarisa. So tinenge tichiona kuti munhu wechidiki ane zvakawanda zvaanotarisira kuti achada kuita muupenyu hwake. Panguva idzodzo panoda kuti ikonomi kana kuti upfumi hwenyika hunge hwakasimba.
Tataura zvekare nava Clayton Konese avo vanotsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris.
Ndinoona sekuti zvabuda musarudzo dzeAmerica zvinoratidza kuti vagari veAmerica vasikufara nehurumende yava Joe Biden. Inova iyo Madam Kamala Harris varivo mutevedzeri wemutungamiriri wenyika. Asi chikurukuru ndechekuti zvimwe zvese zvingataurwa, asi vanhu vemuAmerica pachinhano chavari yezvino havana chivimbo chekuti munhukadzi anogona kuendesa nyika yavo mberi, zvikuru sei ari munhukadzi wechitema.
Makatarisira kuti mitemo kana kuti mapolisi zava Trump achabatsira sei vechidiki muno muAmerica?
Handina chikuru chandinoona mapolisi kana kuti mitemo yava Trump ichibatsira vechidiki, nekuti mukatarisisa pavaitsvaga rutsigiro vanga vasinganyotaura nezvevechidiki. Ndosaka muchiona kuti chero mukatarisa tsvagurudzo dzaiitwa nevanotsvaga zvinoratidza kuti vechidiki vari muboka reGen Z kubva pa18 kusvika pa27 vazhinji vavo havana kuvhotera vaDonald Trump, sezvo vachiziva kuti vaDonald Trump havana chavakanyanya kutseketudza kuti vachange vachibatsira vechidiki kana vapinda. Asi tinoziva kuti vakavimbisa havo kuti vachange vachidzikisa mitero kana kuti matekisi anobhadharwa, saka pamwe ndo zvimwe zvichabatsira vechidiki.
Kwanhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita navakuda Bhejane pamwe chete navaClayton Konese nezvesarudzo yemutungamiri wemuAmerica. Tinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndiri Tabuka Ncube ndiri muWashington DC.
Notenda Tabuka nekuti pachirongwa chevechidiki. Iye zvinotoenda kuna Evans Zininga achiti pachirongwa chenyaya dzechitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba.
Ndinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero chatinokupai svondo rega rega kuno kustudio 7. Ini ndini Evans Zininga. Nhasi tina mufundisi Richard Moyo vari kusouth Africa vachagoverana nesu shoko rinonangana nekereke nezvematongerwo enyika. Munoziva tiri kubuda mumasvondo atanga tiri musarudzo. Takaona kuBotswana kuchiitwa sarudzo mazuva apera, muno muAmerica dzakatoperawo zuro uno. Iro shoko ramwari rinomboti kudii pamusoro pesarudzo, pamusoro pevatongi, pamusoro pezvematongerwo enyika? Mufundisi Moyo, sanganai nevateereri.
Aleluya, aleluya, aleluya. Regai ndikukwasei mose muzita raJesu Kristu weNazareta mukati mesodo yanhasi. Sekereke, kereke inokwana papi, kereke inopinda papi, kereke yakabata zvose, kereke yakafane nheyo yakatewa pasi rino rose, kereke foundation. Saka vatungamiriri kana vachibata vasina Jehovha hakuna chinhu chingagona kuitika. Sezvitora shoko raJehovha Mwari kubhuku yamapisarima 127 inotaura kunze kwaJehovha hakuna chingaitwa. Kana Jehovha asingavaki imba, vavaki vayo vanobata pasina. Kana Jehovha asingachengeti guta, murindi unorinda pasina. Kana Jehovha asingavaki guta, vabati vayo havana chavangagona kuita. Kana vatungamiri kana Mwari vasipo hakuna chimwe chavangaita. Saka kereke yakakosha nokuti kereke ndiyo mavambo ezvose, hakuna chinhu chinoitwa pasina Mwari. Ndosaka muchiona poga poga panotorwa mhiko navatungamiri vose, unoona vachisimudza ruoko vachiti help me God, kududzira kuti Mwari ndi Mwari wakakosha pasino rose. Hama dzangu, kereke yakakosha kunoti kereke ndiyo mavambo. Takatarisa rudzikitwa mukati menyika yeAmerica. America inyika hombe ina vanhu vakawanda. America iri nyikazve yakatariswa nepasi rose, yakafanana nyika inobata zvepasi rose nokubatsira pano kutongazve pasi rose. Saka America yakatariswa uye futi nemarudzi ose pasi rose enyika dzari kuvhota. Zvakafanana kuna zvirevo chapter 8 paverse 15 neskiti inotaura kuti madzimambo anobata vushenene, vatungamiri vanotungamira neni, vatongi vanotonga neni, kana kumajere ndizvozvo. Poga poga munhu achinyapa umbo wake anonzisimudza ruoko woti help me God, kuti Mwari ndi Mwari vakanaka. Saka Mwari vari kumusoro kudenga ndi Mwari vakanaka vakatendeka. ndozi mwechetezo tikaverengazve kuna Samueri kutanga pa chapter 8 pa verse 5 kunonzi vanhu vakaenda kuna Samueri vakati akuda mambo kunonzi mukati menyika ya America vanhu varikuda umwe mutungamiriri saka hama dzangu tinoziva kuti kereke yakakosha kereke ndozo ndosaka maiona imini kuti pamanguva yana mambo Nebukadnezari vairota ziroto zvavairota asi vaitotsvaga vanhu vamwari vachivadudzira kuzvinorevi ndosaka makaona mambo akamborota muti aenda kuri asi kwakazotemwa akadudzwa kuti mambo umambo hwenjobva kwamuri asi mutazowanazve saka kuti kereke inobata pose hapana paisingakwani nokuti zvose zvakatangwa naJehovha Mwari kare nakare kwaiva nemadzimambo kusati kwaane kwaane mapuresidendi kwati madzimambo aiterera aifamba nevanhu vamwari vaiudzwa zvokuita asi madzimambo akanga asingateereri aigona kuti achangotanga kutungamirira vaigona kuteerera mitemo yamadzimai yana maivo kwavakaropesa vaurasvika saka kereke hama dzangu yakakosha inobata zvose nokuti mwari ndimwari wazvose mwari ndimwari wepasino kana pasina Jehovha Mwari hapana chinhu chingaitika saka regai ndinamate musare nyumwari wekumusoro kudenga baba ndinonyengetera nokunamata panguva dzino baba hedzinoisa rudzi dzemukati menyika yeAmerica zvasvika tarai mwari wekumusoro kudenga baba pakamira amai Kamala Harris navaDonald Trump baba wekumusoro soro kudenga vamwe vachasarudza kurudyi vamwe vachasarudza kuruboshwe asi Jehovha imimi baba ndimunozi vachatungamira saka mweya musweni wamwari tioti baba tungamirai pindai mukati menyika yeAmerica mwanakomana waDavid toona kuti vamwe vakadovhota asi mwari kudenga tasaisa America senyika yakatariswa nepasi rose kuita kwai kosi tinokumbira kuti mweya musweni ugone kutungamira nokuti Jehovha Mwari wekudenga muri musweni ishe renyengetera nokunamata muri mwari vekumusoro kudenga imi baba nesa renyu rinoshamisa tarinoera sezvatakamboona pakugadzwa kamambo chaosi taiona sokureshandiswa ipapo saka ukuru hwejehovha ngaone kumukati menyika yeAmerica kuti amwe amen
aiwa kwanhasi ngatichigumira ipano tinokutendai zvikuru mufundisi neshoko ramatipa vateereri nemiwo ndokutendai zvikuru kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare svondo rinouya anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC
Tinotenda Evans tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munaudze mitambo. Vatsigiri vemutambo wenhabvu munyika vari kuita chipatapata kuunganidzana kuti vaone kuti vangaende muuzhinji wavo here kusouth africa kunokuza chikwata chavo chewarriors mumutambo wacho wakakoshesesa nekenya uriko nechishanu 15 mwedzi uno munzira yacho yekuenda kumafinari emakwikwi eafcon 2025 ayo achatambirwa kumorocco Mutambo wechishanu uyu uri kutambirwa munhandare yePeter Mokaba kuPolokwane. Michael Kariati anotitaurira kuti urongwa uhu hwakamira sei.
Mutevedzeri wemutungamiriri wesangano revatsigiri venhabvu reZimbabwe National Soccer Supporters Association vaAdomsi Mukwasi vanoti vari kuronga kusimudza mabhazi kubva muZimbabwe achatakura avo vachakwanisa kuenda kunoona nekutsigira chikwata chenyika mumutambo wacho wakakosha kwazvo uyu.
Tine mabhazi atikutaura nawo atinofanira kusangana nawo akaita senuzi tamuka iro rafamba nezvo nguva yakatoidei patachiyambuka tichienda kumabhora saka tikuronga kuti tisangane nebhazi iroro tikwanise kuenda takawanda panzvimbo imwe chete sokuti paPolokwane padhuze.
Vanoti chinangwa chavo ndechekuti vatsigiri veWarriors vasvike muSouth Africa zuva remutambo uyu vachibva vadzoka paunongopera kuitira kuti vanhu vasashandise mari dzakawandisa parwendo urwu. Munyori mukuru wekumahofisi eZIFA Muzvare Yvonne Manwa vanoti havanei nechekuita neurongwa uhwu nekuti ZNSSA isangano rakazvimirira rega asi vari kupa rutsigiro rwavo rwese muurongwa hwakanaka kudai uhwu. Muzvare Manwa vanoti vakabvumirana kuti mutambo uyu uende kuPolokwane mudunhu reLimpopo uchibva kunhandare yeOrlando kuJohannesburg kuitira kuti uve pedyo neavo vachabva kuZimbabwe. Nengo yesangano iri vaProsper Maguka vanoti vachange variko South Africa uko vanoti vanoona Zimbabwe ichikunda.
Kuona zakanaka ende tondiriko tikisapota Zimbabwe musiwe mutamba neKenya kuSouth Africa ende Zimbabwe must irikutohwina.
Mukuru weWarriors Friends Club vatendai zvakata vari kukurudzira ruzhinji rweZimbabwe runogara muPolokwane nenzvimbo dzakakomberedza kuti ruende kunotsigira chikwata chenyika ichi. Vachiti izvi zvinobatsira Zimbabwe kuti ikwanise kukunda kana kuita mangange zvawo.
It's either a draw or a win. A loser, fungo tinotarisa kuti vanhu vakomana vekwedu rwendo runovakaipa. Saka vanhu vekuPolokwane, Petersburg, Messina, Gwanda, vese ngavauye neuwandu hwavo, bhora reZimbabwe neKenya.
VaJakarta vanoti sangano ravo riri kurongawo mabhazi achasimuka muZimbabwe kuenda kuSouth Africa. Vachiti pari zvino mabhazi matatu atozara. Asi mutsigiri wenhabvu ane mukurumbira vaChris Romario Msekiwa vanoti vari kukurudzira ruzhinji rwese rweZimbabwe runogara muSouth Africa kuti runofanirawo kuenda kunhandare kuzobatsira maWarriors kukunda kwete vari muPolokwane chete.
Watsigiri wese weZimbabwe anogara muSouth Africa tinodada nemi nekuti panotamba Zimbabwe munouya neuwandu wenyu wakanyanya. Tiri kuti wese weZimbabwe even ari kunana Cape Town huyai tiite mheremhere. Tinoda kuti tibuye nemapoints akakwana.
Zimbabwe ikuda point imwe chete chete mumutambo weKenya kuti ibudirire kuenda kumafinary eAFCON 2025 ayo achaitirwa kuMorocco. Pari zvino veZimbabwe Warriors vari pachinzvimbo chechipiri mugungano reGroup J vaine mapoints masere, mapoints maviri pasi peCameroon iyo yakatobudirira kare kuenda kumafinary iine mapoints gumi. Kenya iri pachinhano chechitatu nemapoints mana, asi Namibia iri pachinzvimbo chechina isina kana point imwe chete zvayo kubva mumitambo mina. Asi vamukwasi vanoti Zimbabwe iri kubudirira paKenya apa nekuenda kuAFCON.
Apa ndiri kunyepa ira tiketi ratakutora, saka totarisira win kwete draw, totarisira win. Tine masurprise akaitariswa paNamibia, saka we continue with that stance. Timu yabatana.
Asi mutambo uyu hauna kurerukira Zimbabwe zvachose kana pachitariswa mitambo yatambwa pakati pezvikwata zviviri izvi. Zimbabwe neKenya dzakasangana katatu dzikaita mangange mumutambo mumwe chete, Kenya ichihwina mimwe mitambo miviri yacho. Zimbabwe ikapedza neKenya musi wa15 mbudzi inobva yaenda kuyaunde kuCameroon uko inonosangana neCameroon musi wa19 mbudzi mumutambo wayo wekupedzisira mugungano iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, rakai tumbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sadhiki yotarisirwa kuita musangano wekuziya sarudzo dzeMozambique, Botswana neNamibia. Panguva iyo muMozambique muine mhirizhonga yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Kanzuro yeHarare yoshoropodzwa nekuputsa dzimba dzayakati dzakanga dzavakwa zviri kunze kwemutemo mumusha weRidgeview muHarare. Vatsigiri venhabvu munyika vokurudzirana kunotsigira chikwata cheZimbabwe Warriors kumutambo wacho wachiri kuita neKenya kuLimpopo mumakundano eAFCON 2025. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7. Ngesonto mhlaka 10 kuLwezi 2024, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, elemelika selilungiselela ukuthi umnumzana Donald Trump onqobe kukhetho lukamongameli wemelika ngeviki edluleyo aqalise umsebenzi iningi emhlabeni jikelele lilokhe licubungula ukuthi kambe umbuso wakhe uza kuba lomthelela bani emazweni alo.
Wehluleka ukunaka amazwe azikhonda khondle Africa afana nabo South Africa, afana nabo Kenya, afana nabo Nigeria. IZimbabwe ingubani yona?
Sizakuzwa eziphathelane lokholo lwesiKristu.
Amadoda la amabili ayamphendula athi, hayi, thina asinazo isiliva negolide, kuphela siphethe igama likaJesu. Ngegama likaJesu sithi phakama uhambe.
Kwezemidlalo sixoxalo nozinti owake waba ludumo uNonjabulo Dube.
Ngathi ngifika ku-Free Stars anthetho ngikhompela la izinto zazi-right but ngikhompela wathi i-ITN ayivumvo i-League South Africa okuningi ngangi-exam watho lokhu yini engenza but umzimba.
Zonke lezi ndaba ezigoqela ezabatsha ezamasiko ziyalandela. Kulandela ukunqoba kukhetho lukamongameli eMelika kukamnumzana Donald Trump owebandla le-Republican Party ngeviki edluleyo enqoba unkosikazi Kamala Harris owe-Democratic Party, iningi lizibuza ukuthi kambe umbuso wakhe ungaba lomthelela bani kwele Zimbabwe lezwekazi le-Afrika. Sixoxa lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ngalolu daba.
Umbuso kamongameli Trump asilindelanga tshintsho olutheni. Asilindelanga tshintsho olutheni. Uma ngabe kuwukuthi kunguDonald Trump lonesimaziyo ongashintshanga, i-Afrika ayizange itsho lutho kuye. Ngiyacabanga lokuthi namanje kuncane esingakulindela kuDonald Trump singama-Afrika, siyizwe leZimbabwe. Uma ngabe kuwukuthi wehluleka ukunaka amazwe azikhona lakhondle Africa afana nabo South Africa, afana nabo Kenya, afana nabo Nigeria, iZimbabwe ingubani yona? Kukhangeleke ukuthi G20 izoba nomhlangano wayo la eSouth Africa. Kukhangeleke ke ngamehlo amakhulu ukuthi kuyobonakala yini ukuthi uDonald Trump uzoza, ngoba ekubuseni kwakhe kwangaphambili waze waphela umbuso engazange walivakathela lele le-Africa. Uma ngabe kuwukuthi ezoza eSouth Africa kulowo mhlangano, uthi ukuthi sesizobonake lapho ukuthi ngabe kukhona yini azabuya ekumumethe aza kukhuluma ngeZimbabwe, ngokuqhubeka eZimbabwe nangezwekazi lonke nje jikelele le-Africa.
Sesikhangela umhlaba wonke jikelele, yini esingakubona ngombuso kamnumzana Donald Trump?
Esingakubheka la ngombuso kaDonald Trump emhlabeni nasezwekazi lase-Africa, yikuthi mhlawumbe ukuzuza esingathi siza kuzuza kuDonald Trump yikuthi akusiyo ndoda ethanda izimpi, asiyo ndoda ethanda ukulwa namanyamazwe. Ngicabanga ukuthi nje lokho kukodwa umhlaba siza ubona kuncipha izimpi, ngoba izimpi ezikhona emhlabeni zixhaswa yiAmerica, zinokwenza neAmerica. Ungabheka impi eqhubekayo lapha since 2022 eRussia neUkraine, umuntu onikeza amandla ukuthi liyanimpi siyibone ilokho iqhubeke njalo iAmerica. Sibuke manje okwenzeka laphayana Israeli namaPalestine neGaza eLibanon, umuntu oxhase kakhulu liyanimpi ebuhlungu kangaka, ebula amaJuda, ebulala izingane nabantu abangomama ngaphandle kosi, konke lokhuyana ngamaAmerica kuxhasa. esingakuzwa ke sikubone futhi kwenzeka ngaphansi kombuso ka Donald Trump ukuthi singabona izimpi ezifana naleziyana ziya ziphela njengobani eke wakusho nje na ukampeni yakhe ukuthi yena uma engakhethwa noma engakagcotshwe sengu president elect wathembisa ukuthi impi yase Ukraine nase Russia uzayimisa sibhekeleke ukuthi umhlaba uzake unciphe kuzimpi ezinye ezingadingekanga kuzimpi ezinye eziza nobungozi bokuthi ngelinye ilanga singabona sekusetshenziswa izikhali ze news eze nuclear phela ezingabhisa umhlaba ezingalethi imkhuhlane eminingi ebantwini kodwa ke amazwe abanjengabo Europe ngicabanga ukuthi bona awu bahlalele evalweni manje ngoba siyazi ukuthi ke uDonald Trump akazwanani kakhulukazi neNATO iNATO lena inhlanganyela yesecurity yamazwe angentshonalanga nje ungumuntu okuthi ukuza kwakhe kuNATO akusizo zindaba ezinhle kakhulu lezo asizo not nje futhi ezinhle kakhulu asizo ndaba ezinhle kubo lokho ukungena kwaDonald Trump size futhi ke kubudlelwane beAmerica neChina uhlala bumungcuke buzoba mungcu kakhulu ngaphansi kaDonald Trump akezwani kahle hle namaChina kodwa ukuthi kungagcina sekusiya empini angikholwa kangako sibe sesisiza ke ezwekazi laseAfrica izwekazi laseAfrica siyazi ukuthi kunento leyana ukuthiwa iAGOA iAfrican Growth Opportunity iAGOA leyi uDonald Trump azange nje watshengisa ukuyithanda ukusebenza kwakhe lokhana kwakuqala nxa esazobuyela kuso lesiyana sinyathelo sakhe sibona ukuthi izwe lazi laseAfrica kunengi ke eliza kuswela akade likuzuza ngaphansi kweAGOA ngoba uTrump wahoxisa kakhulu imisebenzi eyenziwa yizwe kazi laseAmerica emazweni omhlaba ukusho ukuthi ke ukungazuzi kweAGOA kuzokuthinta amazwe amaningi eAfrica ngoba kunengi nje imithelela ebakhona kuAGOA nakulawo mazwe angasiwo malunga ayo iAGOA yilapho ke embona ukuthi ke ukuza kaDonald Trump asizo ndaba ezinhle kubantu basemhlabeni zindaba ezinhle kulabo abathanda uxolo abangathanda izimpi zindaba ezinhle kubo abantu baseAmerica ngobuningi ngoba uyabathembisa ke nakuphuzu lokubavikela kwisecurity ukuthi kungalula achithe imali eningi evikela ama-American. So konke ke lokho siyakubona ukuthi ukuza kaDonald Trump kuza kuqube izinto ezingezinhle emhlabeni kwabaningi kodwa ke ezinhle kuwo kanye ama-American.
Lo umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo ecingweni eseJohannesburg wele South Africa. Ngesizwe eziphathelane labasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguJako Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana uNkosikhona DVD ngokhetho lwemelika kanye nokungafundwa ngabatsha.
Kuyinto enhle kakhulu ukubona abantu abasha besukumela phezulu endabeni zokhetho ngoba yibo abakhokheli bakusasa. Njalo kuqakathekile ukuthi baphatheke besasengabantu abatsha enhlelweni ezinje. Inanzelele kakhulu eArizona State lapho engikhona ukuthi abantu abatsha yibade bekhankasa kakhulu especially lapha ku eArizona State University kulabantu abatsha abaningi kakhulu ubabona bemile emakhoneni bekhuluma labantu kumbe uyazihambela laba bakubuza hayi ubhalisile yini ukuvota. Ithuba lokuvota selikhona ungavota uphatheke enhlelweni lezi belamadesk abanye bekhuthaza njalo befundisa abantu abasha ukuthi babhalise ukuvota njalo baphatheke enhlelweni kuhle ukuthi emelika lapha abantu abasha abasukumele phezulu ukudlula umnyaka oka-2020 wama-elections adlulileyo.
Sesikhangela imikhankaso yababili laba umnumzana Trump lonkosikazi Harris. Ukunqoba kukamnumzana Trump kanye lokunqotshwa kukankosikazi Harris kungabe kubangelwe yikuyini nxa sikhangela ke imikhankaso yababili laba?
Okuhle ngubone ngokhetho lwemeluka ukuthi khona ade bekhankasa laba uTrump loHarris bebesebenzisa wonke amathuba ade bewathola ukuthi babuthanise abantu bakhulume emaphephandabeni bakhulume labalandeli babo bekhulumisane labanye abantu lapha eArizona besibona bengena door to door bekhulumisana labantu bebatshela ngenhlelo zabo lalokho abafisa ukuthi bekwenze nxa bengangena kuhulumende. Into emqoka kakhulu engiyifundileyo engiyinanzeleleyo njalo engiyijabuleleyo ngiyibona yikuthi ukhetho soluphelile, owinileyo sewinile. Ubukhokheli bona lobo bukaTrump lo Kamala baxoxisene bakhulumisana kwakhongratulethwana ukuthi hhayi imelika yayiye phambili abantu bemelika bakhethe wena ukuthi ubakhokhele ngalesi sikhathi. Khonkhana kuqakatheke kakhulu ngoba akufanelanga ukuthi sonke isikhathi sihlale sisekhethweni, sokuyisikhathi sokuthi sisebenze. Njalo i-transition kayikho lula kulezinto eziningi ezenzakalayo ukuthi
abatsha eZimbabwe yiziphi izifundo abangazithola ukukhetho lwalonyaka olokudinga umongameli weMelika.
Mina engakukhuthaza abantu abatsha baseZimbabwe ukuthi asiphathekeni endleleni ezokuthuthukisa ilizwe. Nxa ngisitsho njalo ngithi kwesinye isikhathi kuphatheka kwakhona ikuzwisisa nje ukuthi iparlamenti isebenza njani, ikuzwisisa nje ukuthi ucouncil usebenza njani, ikuzwisisa nje ukuthi uhulumende usebenza njani, kwesinye isikhathi ikuzwisisa nje ukuthi iconstitution yethu yeZimbabwe imi njani njalo ithini ngamalungelo abantu, ithini ngathi abantu abatsha. Ngiyakhumbula kathesi kumsekelo sombutho sathi se-amendwa soku each province isile parliamentarian ongomela abantu abatsha. So i-province nga-province lo muntu oyedwa eyamsecondary ukuthi aye parliament ayemela abantu abatsha. So kuqhathekile ukuthi abantu abatsha basukumele phezulu bafunde yibo ubukhokheli bakusasa. So akulo obunye ubukhokheli okuzaba khona ngaphandle kwabantu abatsha kathesi ukuthi kumele bephathe ngendleleni lezi kuyancedisa kakhulu ukuthi bazwisise, bayancedisa kakhulu ukuthi la bebuye lempono engancedisa ukuthi ilizwe liye phambili njalo abantu nje jikelele eZimbabwe baphumelele.
Kusigaba sabatsha namhlanje besinomnumzana Nkosi Khona Dikiti osakhulayo olapha eMelika sixoxa ngodaba lokhetho kanye lokungafundwa ngabatsha. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo Ntabo Kanyuka.
Siyabonga Taboka. Luyalandela uhlelo lwamasiko.
Wenana masiko
wena,
wenana masiko wena,
wenza masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lami umthembu Sithembayo Gibbs Dube namhla ke ngilenyanga enkulu uDavid Mkhabenyana Ngwenya khona ngale ke kobulawayo. Baba Ngwenya kunjani baba?
Ngiyawuzwa.
Siyabona Ngwenya izulu kalingani. Kambe ukuthi alicelwanga izulu kumbe kukhona okulibambileyo?
Njalo uphosela ezinduneni, izinduna kuyadingakala ukuthi zikhiphe abantu babo abavele behambela lowo mlando wokuyacela amazolo ukwenzela ukuthi bazakale ukuthi sibisafelwa zinkomo singenza njani. Lowo mlando wezinduna, izinduna zimele amasiko, ayisizo zinduna zepolitiki. Mele amasiko abantu, kulusiko ukuthi izinduna zikhipha abantu bayicela amazolo ezindaweni okucelwa khona. Izinkomo sezifele, abanye izibaya sezivalile.
Ye, singathi nxa sikhangela po. Ye, kuyazwakala kakhulu baba Ngwenya. Po njengoba kunje komile kunje, po kuqalwa njani? Kumele kuqaliswe ngubani khonokho ukuthi kwenziwe? Nxa sikhuluma ngesintu sibili.
Azihambe. Azikhiphe abantu izinduna bayekhala ezindaweni ezitshiyeniyo nasemtolo kwezindawo zemtolo bayekhala ukwenzela ukuthi kube lobubelo. Izulu liyaduma nelele phezulu libe lomoya oyesabekayo, izindlu zithathwe, konke lokhu kuyadingakala ukuthi kubikwe. Nxa kunomonakalo esigabeni abenkomo zishayiwe inkosazana, kuyadingakala ukuthi nabo bantu bavayifika endleleni kwenzela induna ikwazi ukuthi esigabeni sayo kulomonakalo konje
bengaakholisa
ukutshayela izimota kathi izimota benzela ukuthi bayifika ezindaweni zonke kalula. Ugovernment kwenza kuhle kakhulu ukuthi awanike izinyawo zokuhambisa.
Yes, siyakhumbula baba ngwenya ukuthi iganga lalivele lihlanzwa. Uzokuthwa ke kusafulwa izindlu zabothekwane kusazenzwa konke lokhu lalokhu. Kusayenziwa phoko nokho njengoba izulu lisala kangaka.
Kulokho okutshoyo izinto okudingakala ukuthi yenziwe kungakabile eSewula. Okhathesi wafika lapho koBulawayo uyabona kubothelwe amanembu esikhathini. Kulamafleki indawo zonke esingakwazi ukuthi lawo mafleki amathalabhani yini konke khona lokho kuyadingakala ukuthi nemalokishini lapha abantu banezinduna zabo banemasobhuku wabo induna kayiyibuye ikhalime umasipala azake ayincithe nabe-ZBC azake bayincithe induna ukuthi ayiphosele ilizwi lenhlonipho phakathi kwesizwe.
Kodwa ukuthi isizwe singakulandela yini khonokho na babangwenya bangakulandela abantu
ukulandela kuwumlando wokwehluleka ukulandela kuwumlando wokwehluleka kodwa kufanele bakulandele na izinduna zisezakhuluma nombusi welizwe naye kutazi izinduna ukuthi aziphathe amasiko ngendlela.
Ye, elokugcina ungathini nxa ungaphosela ukugcina khona bongweni?
Elokugcina ngalisho ukuthi mina hayi ngezigaba ngezigaba akufikunyeni ngiyafika laphana elufanda ngiphi idonki sezikhukhuza izihlahla izidonki ziyacuba ngasokucuba idonki yanhle okufisha ukuthi inkomo seziphelile yikho engakusho ukuthi asizameni.
Ye, leyo ke inyanga enkulu umnumzana David Mkhabinyana Ngwenya khona ngale ke koBulawayo. Ngethemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo. Ngolivalisa emoyeni namhlanje umthembo sithembayo uGibbs Dube. Lalelani ezinye inhlelo ezilandelayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguntunga milinko mo namhlanje silomfundisi Richard Mvalela Ndleya.
Ngiyabonga ukungena ehlelweni la namhlanje. Ekubongeni kwami ngiqala ngokubingelela bonke abantu baloluhlelo olwestudio 7 abasilethela izindaba ezimnandi langa nelanga. Njalo masiyolala silala siyazi ukuthi izwe lime kanjani, umhlaba ukanjani, amakhosi ethu asemhlabeni ame kanjani. Siyakubongela ke lokho. Bese ngibongela nabalandeli bonke nabafisa ukulandela iStudio 7. Ngiyababongela. Ngokutsho njalo ke ngiphethe incwadi yanamhlanje izenzo zabapostoli 3 eyiqala evesini lika 11 eyifundeka ngale ndlela. Sabambelele uPetro noJohane bonke abantu bagijimela kubo emphemeni othiwa okaSolomone besaba kakhulu. Na indaba yanamhlanje ivesi nje elinye na indaba yanamhlanje ukhulunywa ngomuntu owayebambelele kula madoda amabili ngenxa yokugula kwakhe owayezale nakho kusukusela esishini sikanina. Uma ebona la madoda amabili uyajabulela, uyabambelela kuwo la madoda lawa. Amadoda la amabili ayamphendula athi, hayi, thina asinazo isiliva negolide, kuphela siphethe igama likaJesu. Ngegama likaJesu sithi phakama uhambe.
kuthiwa abantu ke bamangala abantu bagijimela kubo uJohane noPetros bemangele babaphendula koJohane noPetros bathi bona hayi kathi namangala kangaka ninabantu nimangalani akusiwona amandla ethu lawa ngamandla kaJesu lo enambulala laphinda namphika thina sathi uyaphila uyinkosi yamakhosi yiwo la ayenze lo muntu aphakame ehambe ngegama likaJesu kuthiwa abantu ke bamangala kakhulu ukuhlala abantu ke bemangala into yemalanga namalanga abantu bahlala bemangala njalo ukuthi lapha kuyenzeka le kanjani bahlala bebuzaneke i-district yonke kuthi kathi laphana kwayenza kanjani abanye bebatsheleke kuthi hayi kwafika uJohane noPetros bevakatshela ethempelini emsebenzini wabapostoli lapho kwakuthandazwa khona bafika ke bayithela phezulu kwalowo muntu owayeyisishosha ehlala lapha emnyango ebekwa ngabazali bakhe bona ke bafika bakhuleka bakhuleka umuntu waphakama wama ngeenyawo kuthiwa abantu bonke bagijimela lapho befuna ukwazi ukuthi kuyenze njani leyo into eyenzakalayo langanelangana namhlanje isayenzakala bantu benkosi ebantwini abathandazayo nanamhlanje le nto isayenzakala abantu bathandazela umuntu ehluphekile abathandazayo bethandaza abantu abangatholi imisebenzi bethola imisebenzi ngokuthandaza kuphela ngokutsho njalo ke ngiyabonga ake siceleleni abantu abagulayo abasezibhedlela nabagulayo besemakhaya nabagulayo befihla asibathandazeleni uNkulunkulu abe nabo ngokuba uNkulunkulu nguye yedwa onamandla okufaka abantu enjabulweni ebakhipha enhluphekweni amandla lawo ahleli kuNkulunkulu kuphela akekho omunye umuntu futhi onawo oyabe eyayenzile esonta uyabe ecutshelwe nguNkulunkulu ngokutsho njalo abantu siyababonga abalalelayo iStudio 7 lolu hlelo lolu ngokuba lusifundisa izinto eziningi sizwa izinto zamazwe ngamazwe nathi sibe ngabantu abaphilayo ngokuzwa into zamazwe ngamazwe njalo ke bathi oJohane noPetros babesebenza straightforward babengafani namakhosi anamhlanje la akhulunywa kuthiwa umbuso uyadakana umuntu angadakwa kasayazi into ayenzayo ngokutsho njalo ke lapha sikhuluma ngezevangeli ivangeli li straightforward thandazwela umuntu aphile ame ngeenyawo aphile ehambe engophilayo efakaze etshela abantu abaningi ukuthi wasinda ngomthandazo ngokutsho njalo ake sithandazeni bo ake sithandazeleni abagulayo nabantwana nabasezibhedlela sibathandazele inkosi uJesu abe nabo ngoba uye yedwa onamandla wokusindisa abantu asithandazeni sonke ukuthandaza kwethu ke sonke kusinikeza amandla Nkosi siyabathandazela bonke abasemhlabeni abagulayo nabasezibhedlela nabasemakhaya sithi uNkulunkulu makabe nabo ngokutsho njalo ke sibeka nabantwana izimviyo zabantwana ngokuba babhalile abantwana amazwe namazwe babhalile bafuna ukupasa iba nabo Nkosi siyakubonga lokho egameni likaJesu waseNazaretha amen rahuleboga modimo molibitsong lantate lilamura lilamoya mohana kosa feeling amen
Sibonge umfundisi Richard Mvalelanleya ngentshumayelo yakhe kuhlelo vuselela umoya. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wezemidlalo unozinti owake wabalodumo uNonjabulo Dube uthi uzwa ukudana nxa ikhumbula ithuba elamphunyukayo elokuyadlala elizweni leSouth Africa ngenxa yokuba bathi umfitshane. Uchasisa okuningi ngokuthi onozinti bengaqeqeshwa njani ukuze besebenze ngokusezingeni eliphezulu.
Udube odume kwele Zimbabwe ebambela iqembu le Hawkmine uke wadinga umsebenzi elizweni leSouth Africa ngo-2014 njalo uthi uba mfitshane kumphazamise amathuba akhe okuqhatshwa liqembu leFree State Stars ebeliqeqetshwa nguSteve Kompela.
Ye, ngangizibona ujayi kathe sinyadizile uba kompa and isikhathi engangihamba khona la kuma-tries amaZulu Free State Stars ngathi ngifika ku-Free State Stars ngangithetha ngukompela la izinto zazi-right but ukompela wathi i-ITM ayivumvo ilike South Africa. Isisikhathi I think uonyango eqala sifike South Africa sasisonke uma-try okuningi ngangi-exam ngotho lokhu yini ngenza but umzimba.
Udube yena wale minyaka engamashumi amathathu lesithupha 36 yokuzalwa uqale ukudlala umdlalo wenguqu emncane edlalela iqembu levula indlela juniors futhi wayedlala phakathi kwenkundla kodwa wathe siya kuqembu le-Real Stars ukuyadlala ngaphansi komqeqeshi olodumo u-Ali Baba Dube yikho lapha ntshintsha khona waba ngunozinti.
Ngiqale ukudlala ibhora mncane sadlala kuvula indlela ngase ngithathwa ngu-Ali Baba ngayo ku-Real Stars. Kuvula indlela ngangisadlala phakathi then one day sithe sengu-Real Stars okhipha bangabo. Then abanye babethela umbone emaphepheni badane akusibantu kwashe kwaba yikutshintsha kwami iposition from that day ngahle ngaqala ukuthrena njengokhipha lapho kwaqalela khona ukuthrena yami eba ngugolkipha.
Ngokuya kwesikhathi waqala ukuba unozinto othembekileyo uDube lapho wathola khona indumela isikhathi edlalela iqembu le-Hawkmine kunenga akukhumbulayo ngesikhathi yekuqembu le-Chikuru Party lona elafika kufinal yembada Diamonds Cup ngomnyaka ka-2013 kodwa lanqotshwa yi-Islanders nge-3-0. Ukhumbula kakhulu ukuncintisana lo-Ariel Sibanda baze bafika la ku-national team abantu bebuzana ukuthi ngubani oyingcitshi ngomnyaka
ka-2014. Sebenza nzima khona kwakungekho lula njengamakhipha ababesuka amathimu atshiyeneyo yena u-Ariel Wyland babe sithi u-blind lami kwangumayinyaka injani angi-blind so vele thina sisodwa sabe sitshela ndanye akukhulela la niyakukhulela kodwa ababejaja ngabantu ababenjani bephandle njalo labantu oyakusebenza layo deyini
Udube uthi umdlalo angasweza ukhohlwe umdlalo lapho acina esebamba khona engazilungiselelanga lapho iqembu le-Hawkmine elangqikilana khona leqembu le-Dynamo se-Rufaro Stadium ngomnyaka wakhe wakuqala ku-Premier Soccer League ngo-2013.
Sasiyadlala e-Dynamo eHarare ngisuke lapha ngikwazi ukuthi ngihlezi phandle ngisapho sifike sitshaye omaphu kahle kahle sesitshayele omaphu e-Free Mazaro ngoba mase sibuyela laphana sesiyatshintsha wafo wathi sesisiso yazi wathi esithi ngosudlala engakatshela ukhochi ngaqhupha wanjeda angabi le nto iboradu lidlala kuthi nwanisemu yale naleli ozolidlala lapha kwi-Premier League endenakanye sathi ibhora liqala bahle baqalisa wathi akuyazi i-Dynamo se-Washington but okhona walitshaya i-Ocean Insurance ubamba 1-1 ngahle ngaleyaphelele 1-0.
Udube uthe okunye okwancedayo ukudlala labadlali abalesipiliyoni okuyiba bamncedayo lasemdlalweni lapho kwakungani udlise khona njengomdlalo wabawudlala le-ZPC Caraiba.
Umuntu watshaya ibhora mna ngangitshela ukuthi phandle ngathi ndithela ngangitshela ibhora kubopolpol ngalithola linjani isenethi lathi ngandlala lama-season players webediki gibet banda mina timbela babona nje ukuthi idobo sijikele sento sewuhlohlile yikho kukhona kusatshintsha ungakhangeli phansi and the late game I think sayiwina 3-1.
Udube uthi onozinti kumele baphiwe isikhathi lesineke ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe lenelise ukubavuna sebekuzinga eliphezulu. Uthi njengesiphuzo sewayini onozinti bavuthwa ngokukhula besentubeni beze bebe ngocwebesha. Okwamanje udube uqeqesha onozinti beqembu leZimbabwe Saints elidlala kuzifa Southern Region Division 1 Soccer League uzihlalela lomdeni wakhe elokitshini lemganwini kobulawayo njalo labantwana ababili. Imele Studio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Iningi emhlabeni jikelele okugoqela abeZimbabwe lilokhe licubungula ukuthi kambe umbuso kamnumzana Donald Trump uza kuba lomthelela bani. Sizwe ezigoqela ezokholo ezabatsha lezamasiko kuwonalo umsakazo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibane njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lila